mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 18 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevana 314. Vamunangagwa vanoti zvipinga mupinyi zvainetsa vana muzvina bhizimisi vemunyika nevekunze mukuedza kutanga mabhizinisi muZimbabwe zvichabviswa. Sangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association rinoti hurumende haisi kuita zvizhinji zvayakavimbisa vashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Utano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevana 314 zvichitevera kufa kweumwe munhu kuMashonaland East neZuro. NeZuro kwekare vanhu zana vane gumi nevanomwe 117 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nevatatu 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu 85 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi matatu nevaviri 32 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana manomwe ane makumi mana nevapfumbamwe 11,749. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana masere ane makumi matatu nevatanhatu 9,836. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakati mazuva ainetseka vanoda kutanga zvemabhizimisi muZimbabwe apfuura. Vamunangagwa vakati zvipinga mupinyi zvose zvainetsa vana muzvina bhizimisi vemunyika nevekunze kuti vatange mabhizimisi muZimbabwe zvichabviswa. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University mudunhu reOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvataurwa navamunangagwa izvi hazvisiri zvitsva sezvo vamunangagwa vakataura zvimwe chetezvo pavakatanga kutonga. Vanoti pari zvino vamunangagwa vaifanirwa kuye vanotaura kuti tasvika papi nenyaya yekurerusira vana muzvina bhizimisi sezvo zvipinga mupinyi izvi zvaifanirwa kuve zvabviswa makore mazhinji apfuura.
Taifunga kuti pari zvino vakatobvisa zvipinga mupinyi izvozvo nokuti handiko kutanga vachitaura izvozvo pavaka pinda pachigaro chavari ichocho ndozvavaitaura kuti vari kuzobvisa zvipinga mupinyi izvozvo zvinoita kuti mabhizimisi angavawo kunze azvione zviri nyore kuita mabhizinesi muZimbabwe. Saka takunzwa zvepachokuiwawozve ava kutaurwa kwapera makore akati kuti tinozoshaya kuti zvinhu zvichaitwa here izvi kana kuti zvinhu zvokungoda kungotaurwa kuti zvinyaradze ruzhinji rweZimbabwe pasina chinoitwa. Nokuti pari zvino taifunga kuti purezidendi vachabuda vachiti zvataita kubvira pashoko rira takambotaura tichapinda kuti vamabhizinesi zvivanyoroveri kuti vaite mabhizinesi muZimbabwe ndeizvi. Saka zvavari kutaura izvi handi nyaya tsvai yavari kutaura, yakambotaurwazve. Vaimboitei makore ose? Zvichatora nguva yakadini kuti vakwanise kuzvitasamudza kuno register ma business ya kuno nyoresa ma business ya kuti vane mari vatenge pa business zvinge zviri zvinhu zviri nyore zvekuti zvinokwanisa kuitwa nezuva rimwe chete sezvinokwanisa sezvinoita kuti dzimwe nyika dzakaita seAmerica ukaenda kuno register business rako zvinhu zvinongoitwa pazuva iroro zvese zvinhu zvaunoda munyika zvinokwanisa kudi kuita zuva iroro zvinoti pana makore president vachikotaura zvinhu zvimwe pavataura havana zvekunge vatitaurira kuti zvichatora makore amangani kuti vagadzirise dambudziko iro ravanoona riripo.
Iro dambudziko racho rava nenguva richinzi rogadziriswa asi risingagadziriswi ndezvipi zvipingamupinyi zvamamunga muchiona?
Chinonyanya kunetsa ndicho nguva inomirirwa nomunhu unenge aine mari dzake achida kutanga business muZimbabwe kuti mapepa ake ange achifambiswa mberi. Nokuti mubusiness tinoti isu nguva imari. Saka unopinda muZimbabwe uine mari yako uchamhanyiswa kuofisi iyi yavanondoti ofisi iyoyo zvinogona kutora mazuva akati akati kuti zviitwe wobva kuonzi chiende kuofisi yakadai. Ndo chimwe ichocho chekuti nguva inopedzwa navanhu vane mari vachikwanisa vachida kuita mabhizinesi avo yakawandisa kune dzimwe nyika vachingotora nguva shoma shoma. Saka ndo kwavanozoenda ikoko. Kwozoti chimwe futi chinonetsa ndechiuori hwokuti munhu wacho unenge achifanira kuti anyorese mapepa ako unenge achida kutotendwa. Kune shumo yekuti kwai munogona kutenda here? Zvino kune dzimwe nyika hakuna izvozvo. Nyika dzine mari dzakaita seAmerica hakuna izvozvo kuti tanga wabhadhara munhu kuti azoita basa rake. Zvinoitwa bhizinesi nokutanga mabhizinesi zvakawanda zvinoitwa asi uori hapana usingakuzivi muZimbabwe kuti hurimo. Kubvira kuna purezidendi vanoziva kuti hurimo hwakatodzika midzi uori ihwohwo ndohunoita kuti vana mabhizinesi vaone kuti zvinhu zvinorema izvi kuti padanho roga roga randinenge ndichida kuita bhizinesi pano mumwe munhu unenge aripo akagara mapepa angu achida kubhadharwa kuti aite basa rake.
Vakatizve vanotarisira kuti pachava nekushanda pamwe chete pakati pemabhizimisi nevaya vehurumende dzematunhu kauti provincial authorities mukusimudzira upfumi hwematunhu. Munofungei nazvezvi?
Itarisiro yavanofanira kunge vanga vachingova nayo kubva kare haisi tarisiro tsvai. Chavanofanira kunge vachitaura padanho rino ndechokuti ivo tarisiro yavo iyoyo haina kunge ichibudisa chinhu. Nokuti hapana chavasingaziva apa kuti zvinhu zvinenge zvakaita manyama nemire nerongo hapana atikati masteps aya aya okuti uchipinda muZimbabwe nemari yako tanga apa tanga apa tanga apa ndo avaidero vatotaura ipapo. Kwete kuite zvinezvi zvinoita muZimbabwe pano wondotsvaga kuti ndonanga papi ndodobetserwa nani ipapo. Saka tarisiro yavanoti vanayo iyi haisi tsvai. Itarisiro somunhu wabuda ari muhurumende kubva 1980 itarisiro yavanofanira kunge vanoti vanayo kubva kare.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi mubazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association ZAPTA rinoti hurumende haisi kuzadzikisa zvizhinji zvayakavimbisa vashandi mumusangano yavakaita navo. Munyori weZAPTA Vazivaishe Zhou vaudza Studio 7 kuti vave nenguva vachiudza hurumende kuti vashandi havana zvikwanisiro zvekuita mabasa anodiwa nehurumende musi wa21 zvita usati wasvika, asi hurumende haisati yavapa zvikwanisiro izvi zvinosanganisa michina inoratidza nzvimbo dzepakashandwa muchirongwa chepfumvudza anonzi GPS coordinates. Vazhou vanoti nyaya iyi yakataurwazve mumusangano wavakaita masvondo maviri apfuura hurumende ikavimbisa kuti ichagadzirisa nyaya iyi asi hapana chati chaitwa, vachiti vanotya kuti vashandi vanozopomerwa mhosva yekuti vatadza kuita basa nenguva ivo vasina zvikwanisiro zvacho. Tabata mukuru anoona nezvavashandi mubazi iri vaGibson Chijarira vakati titaure nemukuru weAgritex vaStanslay Tapererwa avo vatatadza kubata.
Tine taski yakapiwa kumadhumeni yokuti vanofanira kuenda pamurimi mumwe nemumwe pakacherewa makomba epfumvudza vachitora information. Information yavanofanirwa kutora ine chekuita nekutora maGPS coordinates. zvinova zvisingagoneki kuitika nokuti vadhumeni havana kupuwa magadgets ekuti vatorese maGPS coordinates. Zvino pane madeadlines aripo akatopiwa kuti by 21 December macoordinates anenge achidiwa kumahofisi ekumusoro kuHarare. Isu seZapta tiri kuti 21 December igoni kubatwa, 21 December kana ichibatwa ichabatwa nevamwe vaviri vatatu kana pane vakapiwa magadgets anoverengwa kuti akapiwa vadhumeni. Ivavo ndo vanogona kubata 21 December. Asi momo yemamembers yedu havana kupiwa magadgets iwayo, saka havagoni kubata deadline remusi wa 21 December vachiendesa macoordinates iwayo. Information iri kudiwa, iri kushota, iri kutadza kuti jude tiribatwe nenyaya yekuti vanhu havana magadgets ekushandisa, havana mishina yokutoresa macoordinates. Asi kana mishina dai yanga iripo yatakakumbira kuhurumende mazuva akapfuura, tikati isu tokumbirawo kuti dai taona mishina kubva muna Oktobha takaikumbira, nanhasi hatisati taiwana. Iyoyo kana tichinge taiwana ndo maturusi atinoda kufamba tiinawo tichishandisa. Tikatarisa nguva inoi mvura iri kunaya, vanhu vedu havana kana zvokufambisa, havasi vose vakawana midhudhudhu. Mudzinzizi hamukuroseki netsoka umu, pose pavanofamba hapafambiki netsoka kuti vandosvika ikoko.
Saka muri kuti kubazi rezvekurima ramunoshandira?
Tiri kuti isusu zviri kutarisirwa nehurumende hazvigoni kuitika kuti musi wa 21 December pange pava nemacoordinates. Asi dai zviri zvekuti hurumende yakaburitsa mishina atingati magadgets anoita kuti macoordinates iwayo atorwe, ikapawo vashandi maprotective clothings atingati isusu mahovhorosi, maworksuit namajombo nemarencoat nokuti iko zvino inguva yemvura, ikapazve vashandi vose midhudhudhu inoenderana navo kuti basa riitiwe, basa harigoni kumira, basa harigoni kunonoswa, ende rinobva rabatawo deadline. Saka tiri kuti isusu kuti deadline ribatwe, hurumende ngaiplayewo pati yayo. Hurumende ngaigone kuona kuti hapana mushina wokutoresa GPS coordinate, hapana zvechifambiso chokuti munhu anosvika pamurimi nenguva, hapana zvezvokupfeka zvinoita kuti munhu azvidzivirire pamvura iri kunaya mazuva ano. Izvozvo zvoga ndo zviri kuita kuti titi hurumende hatisati tasanganisa musoro pamwe chete nayo, nokuti zvatakavimbisana nayo haisati yazadzisa.
Asi vazhou, makambosvita zvichemo zvenyu izvi kuvakuru veagritex here kana kuti kuhurumende? Ndinorangarira kuti makamboita muonera pamwe pane zvimwe zvainetsa vashandi vebasi rezvokurima.
Izvo takazvisitsa tikadzokorora tadzokororazve, asi hapana turusi kana rimwe chete ratati taona richivya kwatiri gore radopera. Patakazvisitsa takanga tine chivimbo chokuti tichingofuratira kuda zvimwe tichaona pachiitiwa action yokutaridza kuti taatambokurukurirana navo. Asi chotikahadzisa pahana dzedu ndechokuti patakadobva ako kuHarare tichitaura navo, takazosara kundosvika kumastation kwedu pachidori nei neinformation inotaura kuti iko kuri kudiwa maGPS coordinates pamurimi umwe noumwe wakacheresewa makomba epfumvudzi. Uye murimi iyeye kana izvozvo zvisipo, haagoni kuti mainputs ake mafertilizer kana avareda achidiwa mumunda awanikwe nekuda kwokuti izvozvo zvinenge zvisipo. Tikanetsikana zvachose kuti ko hurumende yatirashirei? Zvinhu zvatakakurukirana nehurumende tichifungidzira kuti zvinoitika, asi hapana kana chidoko chatichaitika panguva ino. Ndo zviri kuita kuti tirambe tichingoti konai ko hurumende matisiyire izve, ko matikangamwa here? Nokuti zvairi kuda kuachivha nesuwo toda kuzviachivha. Saka takasisa kuhurumende chichemo ichocho, havasativo vagona kutipa sokuchema kwatakaita.
Avo vange vari munyori weZapta vazi vaishe Zhou vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mufinancial Gazette vakuru mumabhizimisi vanoti kugamidzira mutero pose panotengwa kubva pazvikamu zviviri kubva muzana 2% kusvika pazvikamu zvishanu kubva muzana 5% kunokanganisa zvekutengeserana nemaindastry pamwe chete nemabhizinisi munyika. Mufinancial Gazette mekare Zimbabwe inonzi ichatadza kutengesa matani makumi maviri nemasere egoridhe akange achitarisirwa kutengeswa gore rino, zvichinzi vanotengesa goridhe havana kunge vachitengesa goridhe rakawanda. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamuka sei kumuri yese Zimbabwe kwamuri matima nenyika achinokuva sei mustarashi Jesu ari kutaura ndimufundisi mwoyo. Ndoda kungoyambira zvikuru kuvana vezimbabwe vari kunze kwenyika kunyanyanya panguva dzino dzezero rekrisimasi. Zvakakosha chose kuti vana vamwari tinoona kuti mafambiro egore rino akaoma akasiyana mumafambiro. Yambiro yandida kungopa zvangu vana vezimbabwe vari kunze kwenyika, dai zvaigona kaudai maigona magona kungogara kwamuri ukoko musagona kuenda kukrisimasi kwepano kuenda zvokumanikidza, nekuti mafambiro egore rino haana kumira zvakanaka, akasiyana mumafambiro nokuti zvimiro zvacho zviri kuitika mukufamba zvinhu zvinorwisa tsitsi, zvinorwadza. Saka ndaingoyambira kudai zvaigona kwamuri ukoko mari yamaida kuenda naye kuzororo rekrisimasi zvirane zvenyu mutumire vari kumusha vagone kubatsirika nemari iyoyo, pano kuti moenda mumarodhi macho muchisangana matambudzo okuchema kusafamba zvakanaka nezviri kuitika parodhi. Saka zvakakosha kudai zvaigona matumira zvenyishi mari idzodzo, ndiona chinhu chinenge chakanaka mozoenda gorino tiida, nekuti nawe coronavirus iwe chiri kuramba chikura zvakanyanya, nokuti hazvibatsiri chinhu tinogona kubva kuno moenda kukrisimasi apo unobva kwatakura chirwere wosvika wochondobata musha wose vazukuru nanasekuru nanambuya kauti nevana. Saka zvinhu zvinenge zviri zvisina kumira zvakanaka. Saka dai zvaigoneka mangogona zvenyu kumbomira kwegore rino mozozoona gore rinotevera.
Ndinoitwa rakafa. Ndinoda kutaura panyaya yeeducation. Nyaya yeeducation yakatourawa muZimbabwe neutungamiri huripo. Bhosi kana uchitadza kubhadhara mudzidzisi kuti adzidzise mwana ave nemangwana rakajeka, zvinoreva kuti hauna uri kutouraya nyika kutya pakupedzisira. Dzimwe nyika zhinji maticha anopuwa mari dzakawanda zvikuru kudarika vashandi vakawanda, zvichitaridza izvo kuti vanovaka foundation yenyika. Bhikozi kuti uve purezidendi unenge wakabva kuchikoro, kuti uve dokita unenge wakabva kuchikoro. Saka ipapa panoda kutarisiswa zvikuru. Tinoda kutaura ndakanangana nevana vanobva kunana Zaka. Tine magroups edu atinoita anobatsira vanenge vashaika vari muno muSouth Africa. Tinoita group tounganidza mari kana munhu ashaika, munhu wokwanisa kusengwa oendewa naye kumusha kubudikidza nemari yatee tichidoneta. Saka tiri kukumbira through studio iyoyi kuti kana uchibva kuZaka tobatsirana kuti tive tese mumagroups iwayo tikwanise kubatsira hama dzedu dzinenge dzashayika dzinoenda kuZimbabwe dzichibva kuno kuSouth Africa. Please ndapota chitori chikumbiro chatakagarira pasi tikaona kuti vamwe vedu kumamisha uku hatina chunhu, dzimwe hama dzedu dzirungotsakatika muno dzichirara muno muSouth Africa. Saka tinotonge tichitochema zvikuru kuti hama dzedu dzikwanise kuenda kuZimbabwe dzindorara nouwandu tinogona kukunda, especially vanhu vanobva kuZaka. Tinotenda zvikuru kana kuri kuti vanoteererawo zvatinotaura. Unondirakafa ari kutaura, namba dzake dzinoti 065 173 2770. Please itai kuti tibatane tikwanise kubatsira dzihama dzedu dzinenge dzashaikira muno dziende kumusha.
Kwazwai vashamarari vedu nevateereri, nekukwazisai nemufaro. Ndini Samuere Bigita ati hangu zvozvi ndiri kuSouth Africa. Pane mashoko andirwadza ndateerera Studio 7 yataurwa nomumwe murume kubudisa mashoko okuti kuenda kuSouth Africa kana kuti kunze kwenyika kungava kuAmerica kana kuBotswana kwaiye kuda kwaakusi kuti kunyika kwedu kwakashata yeZimbabwe, kwaiye kuti kuinda nokuda kwako bai isu tiri kutofara munyika yedu zvino zvakanaka hazvo zvamunotaura mukoma wangu asi rangarirai kuti mutende zvamunopuwa namwari kudya kwamunako asi murye muchicheuka kuziva kuti vamwe vanodyavo here zvingakunakidzai sepati yenyu iri kutonga imwe muchidya henyu asi dai maigona kucheuka mutarire kuti vamwe vose vanodya here haisi nyore vakomana vamwe vakadyiwa neshumba vamwe vakawira vamwe vakatowa nengwena vamwe vakaurawa nematsotsi vachizama kundotsvaka upenyu vachisikurawo kuti vakaenda nokuda kwavo upenyu hwanga hwakarasva kumira mhuri dzavo nekwavanogara agoni zvenyu imi munodya muchiguta mwari akuitirei zvakanaka paupenyu hwenyu murambe muchizviwana nemhuri dzenyu makakomborerwa imi.
Masora se pastudio 7 apo najonga vandimire muri seko apo aiwa tiri nanesu tiri nanewo uzati ngati tiri nani nekuti zviri kuitika munyika yedu izvi zvakumana zvivaraidzi ndiri kutaura ndiri kuno kwagotu zviri kuitika munyika yezimbabwe akumana zvivaraidzi hatizivi kuti tichasekwa kumana todiko hazvigonera kumaoro dzimwe nyika hadzo dzakapoteredza dziri mumujinga mezimbabwe dziite hadzo vakasununguka havo kuda kutaura zvavo zvenyika idzo zvavo vasiye zimbabwe aoka vauye dzivape magwaro mana maybe tingaindawo hidomana tikanoitakana vekusouth africa nekumozambique nekumalawi zviri nani bhoza mazvezimbabwe zviri chuno vakomana nekuma wakaita zvinhu muzimbabwe wakomana munhu wakawo imba yake here vakomana avakawo imba yake vakomana auya wamupazira for nothing pasinyana chaunomupa kana kana vakomana ka zviri nani kuti nze government south africa kwadaimbova south africa uko vanhu vavo zhinji chavanovakira panzvimbo dzisidzo nhaku tanenge vasinacho kubata havana kamari dzacho hamuna mabasa hakuna chii muzimbabwe saka unoda kuti vawane mari yacho yekutike ground anoona ku south africa vavakira panzvimbo dzisingatenderwi gavhumendi inoenda inotenga nzvimbo inotenderwa yovaka maradp ikoko then yakuchitakura vanhu vavaa inotovatakura nemota dzayo gavhumendi ichinovaisa pamudzimba dzedza ichinovapa imwe imwe imba yake then uchitanga kubhadhira dzimba dzedza mbichana mbichana pamwedzi pamwedzi kusvika vapedza zvoita gavhumendi inoda vanhu vayo nezvizanopiefa kumanaka zviri pachena nguva zanopiefa haina munhu akaivhotera saka inobasa nevanhu kabhozi haina munhu akaivhotera.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tatarisana neChrismas negore idzva, munotei kuhama neshamwari dzenyu? Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika kana kutumira kwaziso kuvamwe venyu, asi tinokumbira kuti mutaure nemazwi ari pamusoro. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kubaiwa kwevanhu nhomba inodzivirira chirwere cheCOVID-19 muAmerica kuri kuenderera mberi pasina zvipengamupinyi zvakawanda. Pari zvino matunhu ose ari kuedza kubaya nhomba vashandi vomuzvipatara neavo vanoita basa iri munzvimbo dzinochengeterwa harawa. Dr. Simbiso Ranga vanoshanda mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka uye zvishoma zvisina kufamba zvakanaka zvagara zvichitarisirwa muongororo dzakaitwa mushonga uyu usati watanga kushandiswa pavanhu. Dr. Ranga vanoti vane tarisiro yekuti vanhu veruzhinji vachatangidza kubayiwa nhomba muna kurume kana kubvumbi March or April gore rinouya.
Zvandingataura ndezvekuti vaccine muno muAmerica yakuitwa administered Pfizer and mamwe mazvipatara zvakati wandei across the country zvatanga kubaya vashandi vemuhealth sector vaccine kana nhomba. Saka kunana New York, even kuno kunana North Carolina vashandi vatanga kubayiwa majekiseni eCOVID-19. Zviri kufamba, it seems things are a little bit slow because mamwe masystems haasati awana masupplies kana kuti vachiri kuseta up mechanism yema refrigeration and things like that. So I think that as the month progresses, more and more hospitals will come online.
Pane zvamboti zvanetsa here muparadzwa kwemushonga uyu kana kuti pakubaiwa vanhu nombai?
So I think so far my reactions, I am allergic reaction kambo atakaona ku United Kingdom. Kuno Alaska, kune a couple of my healthcare workers there, vanenge vakaita allergic reaction two or so. But generally, in terms of kufamba kwe vaccine across the country, we haven't had any major complaints or any major problems reported. It seems like my airports, UPS, FedEx, vanga vari prepared. Of course, the rollout is kind of very deliberate and careful. Iri kumanejwa nema states achishanda nezvipatara within the state. Saka it requires kuti vanhu varegister ma employees ezvipatara health sector ne the state, and then state ino supplier zvipatara mishonga the vaccine. Saka that process seems to be rolling out carefully but surely.
Pane zvati zvasikamwa here kuti veruzhinji vachawana nhomba irini kana vanoshanda muzvipatara vapera kubayiwa?
Zvatiri kutarisira Mr. Wane ndezvekuti veruzhinji, I think time scale yatanga tinayo yekuti probably March, April, veruzhinji vanokwanisa kuwana access seems reasonable. Right now I understand kuti Pfizer ma doses are available, it's about 2 million or so. And then Moderna inonzi iri ku vaccine yavo ingango approvwa anytime from now. Iri kuti yo, I think there are like 5.9 million doses. So it means that things are going to be moving slowly and very shinji, because the health sector muno mu America tine more than 20 million my healthcare workers, because they have a nursing home where vakanzi ndovanotanga kuwana mishonga. Saka my doses, my numbers are tina we ma available doses versus vanhu vanoda kuvaccinate kwa varipa first priority. It means that pane a gap. So it means that that gap has to be filled first, and I don't know how quickly we'll be able to fill the gap before veruzhinji vawana mishonga. So I think April, May, March, thereabout is still reasonable.
Ava vange vari Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno America ne Studio 7. Patange tichitaura na Dr. Ranga, tatambira mashoko ekuti chikwata chezvipanga mazano zvebazi rinoona nezvekubvumidzwa kwezvidyiwa nemishonga re Food and Drug Administration. Chataura kuti bazi iri rinogona kupa mvumo kukambani ye Moderna kuti mushonga wayo wenhomba weCOVID-19 ushandiswe paruzhinji rwevanhu. Mushonga weModerna unonzi unobudirira zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana 95%. Izvi zvinoreva kuti pari zvino America ichave nemishonga yenhomba yeCOVID-19 muviri. Baba votaura mashoko akadai pamusoro paamai, zvinhu zvabhenda, zvinhu zvafonyoka, vedwe zvenyu. Nyami sounds, zviri nani tirambane. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevana. Vamunangagwa vanoti zvipingamupinyi zvainetsa vana muzvina bhizimisi vemunyika nevekunze mukuedza kutanga mabhizimisi muZimbabwe zvichabviswa. Zimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association inoti hurumende haisi kukutsadzikisa zvizhinji zvayakavimbisa vashandi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru yanhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. ini njini tanono kawande ngiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.